Vamwe vadomwa kuva makurukota ndiamai opa muchingurika shiri vaitwa gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vajulai moyo vaitwa gurukota rezvemaguta nematunhu vasusiso moyo vaitwa gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika chinzvimbo chavanga vainacho kubva gore rapera apo mauto akapindira mukubvisa vaive mutungamiri wenyika varobert mugabe pachigaro munyori wedare remakurukota dr mishek svanda vanotaurawo vamwe vadomwa semakurukota
Public Service Labour and Social Welfare, Honorable Sekesai Nzenza, Industry and Commerce, Honorable Manganiso Ndlovu, Home Affairs and Cultural Heritage, Honorable Kane Matema, Higher and Tertiary Education, Science and Technology Development, Honorable Professor Amon Mugira, Primary and Secondary Education, Honorable Professor Paul Mavima, Lands, Agriculture, Water, Climate and the Rural Resettlement, Honorable Chief Air Marshal Terence Shiri. Mines and Mining Development, Honorable Winston Shitando. Energy and Power Development, Honorable Joram Gumbo. Transport and Infrastructural Development, Honorable Joel Bigi Matiza. Information, Publicity and Broadcasting Services, Honorable Monica Mchangwa. Information, Communication Technology and Courier Services, Honorable Kazembe Kazembe. Environment, Tourism and Hospitality Industry, Honorable Priska Mfumira. Youth, Sport, Arts and Recreation, Honorable Kirsty Coventry. Health and Child Care, Honorable Dr. Obadiah Moyo. Justice, Legal and Parliamentary Affairs, Honorable Ziyambi Ziyambi. Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development, Honorable Stembiso G.G. Nyoni.
Vamunangagwa vadomwa vatevedzi vemakurukota vemapazi gumi nematatu uye bazi rezvekurima richaramba rine vatevedzeri vaviri vadouglas karoro navavangelisa ritatos ndivo vatevedzeri vebazi iri vavictor matema danda ndivo mutevedzeri wezvekudzivirirwa kwenyika nevakarwira hondo yerusununguko vaedgar moyo ndivo mutevedzeri wedzidzo yeprimary nesekondary valove mo matuke vaitwa mutevedzeri mubazi rezvevashandi ukuvo vafortune chasi ndivo vaitwa mutevedzeri mubazi rezvekutakurwa kwezvinhu amai yeukai simba negavi ndivo vaitwa mutevedzeri wevechidiki varajesha kumati modi ndivo mutevedzeri webazi rezvemaindastry uye vamike madiro ndivo mutevedzeri wezvemukati menyika vamunangagwa vadomawo makurukota ematunhu mapfumbamwe kusiya kweharare vachiti vachiri kuona kuti vachaita sei sezvo ndengo zhinji dzezanup f dzakakundikana musarudzo muharare vapfumbamwe ava ndevanoti amai judith nwiwe kubulawayo muzvare mary muliswa mashonaland west apolonia munzverengi mashonaland east amai monica mavhunga kumashonaland central amai ellen gwaradzimba manicaland vaezra chadzamira masvingo vahabed nico nwiwe matebeleland south navarichard moyo kumatebeleland north makurukota aya achatora mhiko yekutanga basa nemusi wemuvhuro vamunangagwa vati vanovimba nemakurukota avadoma uye kuti achaita basa rekusimudzira upfumi neupenyu hwevanhu
developmental trust would want to grow modernize mechanize our economy I believe that in the next 5 years we should uplift quite a number of our people
donzvo redare remakurukota iri nderekuvandudza upfumi uye mukati memakore mashanu anotevera tinoda kusimudzira upenyu hwevanhu vese munyika kuti vagare zvakanaka
mukuru wemedia senda vaenest mudzengi vaudza studio 7 kuti vamirira kuona kuti makurukota aya achapiwa mukana wokuita basa ravo zvakanaka here uyewo kuti paiswa mitemo inovabvumidza kuita izvi
saka chetinonyanya kutarira ndiyo yacho yetinoti overall economic policy nepolitical culture yemunyika kuti kufambiswa kwezvinhu kunoitwa sei ndo zvingaita kuti tizoti zvinhu zvinobudirira chetinonyanya kuda ishanduko pamaitirwo ezvematongerwo enyika muno chetinodazve ishanduko panyaya dzezveufumi hwenyika kana nyika yaramba iri nyika yokuti inoda kuti irambe yaka vakuru vakabatirira zvinhu inonetsa
vanongorora nyaya dzeupfumi vamasimba kuchera vanoti vamunangagwa vaita zvakanaka nekudoma nyanzvi mumapazi akaita seremari neutano pamwe nekusendeka mamwe makurukota anga agara achingotenderera muhurumende kwenguva yakareba
saka zvine chivimbowo chekuti pamwe shanduko ya katari sirwa na wanu shukuru sei shanduko ineche kuita ne kuti wanu wange wachukwansa kuura la maupe nyo kanaka inge chukwansa kuitika chati singa zilente kutu wachapiwa ele mkana kutu wange wachinyasa kushanda basara wane mashandara arnofa nangere chitwa kana watu wanu kwansa ku idafutida mzikore zwe matungere kwa inyika astagari tarisa dara ili idare nora tito kuti
Nengo ye board resangano re platform for youth development va Owen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti vafara nekudomwa kwewe chidiki kuti atungamire bazi reve chidiki
chimwe zvechandikona ndechekuti Kest Covent aenda ku ministry ine kwanga kwakadzaka kana chiti kudzika kwafa kana kutaura language kuti kwanga kwafa zvekuti sipotsi yedu muZimbabwe munomu yanga isina haisina chiremera haisina chiremerera ende haichayemuriki saka basa randikuona raanenge akatasana naro ndekuti sipotsi yedu inge ichisimukira
mumwe mugari wemuHarare amai Hilda Shumba vanoti vanoona sekuti vamunangagwa vasarudza makurukota ane hunyanzvi
yeti nekuchuzwa kwaitwa Kest Covent kuti aite minister of sports she deserves it kana ya akamirira zvekuti nyika achiwina mamedals akawanda masports ndakasumudzira flag yeZimbabwe saka apa vagona
pavabvunzwa kuti sei vasina kudoma nhengo dzebato rinopikisa remdc mudare ravo vamunangagwa vati hapana kumbogara paita nhaurira nebato ravo uye vadoma makurukota avo sezvinodiwa nebato rezano pf mamwe makurukota asendekwa ange ave nenguva achingotenderera muhurumende ndiva obert mpofu vapatrick chinamasa vajosiah hungwe navadavid parirenyatwa ndakamirira studio 7 muHarare ndini godwin mangudla